apa inzwi zveZimbabwe nehashitaita nyonga nyonga atingatiriwo kuratidzira kwaitwa nevadzidzi nekuti vari kushayiwa zvidzidzo zvavo nokuti vanhu vadzidzisanwa malecturers ari pastrike nekuti hana kupuwa bhonasi ravo ranovhemba nemasalaries avo from December up to date vana kuwana masalaries avo saka mastudents haasi kuwana malectures uku akabhadhara maschool fees ende futi mastudents ashayiwa chikafu nokuti vanhu vabikira vari pastrike saka mastudents anogara pachikoro anowana chikafu chemurezi achishaya nhasi saka izvezvi hakuna lunch hakuna breakfast nezuva vana kudya sapa saka mastudents aona kuti regai tidi tidemonstrate rechancellor of all universities and the vice chancellor.
Tiri kunzwa kuti pazouya mapurisa zvanga zvafamba sei?
Mapurisa auya vachindi vaona kuti mastudents awanda vakadana mapurisa pakauya matengazi nemariot polisi but mariot polisi pokutanga anga achitya kuataka mastudents but izvezvi vakavachikanda matengazi for the university iri kuda kuvhara na3 saka they are chasing away vari kudzinga mastudents muchikoro nokuti vada kuti pasare pasina munhu nokuti vanhu vakaramba varipo panozopedzera pakuita kuputswa kwemapropertis saka ichozvino vari kukanda matagazi vachidzinga mastudents.
Saka mungaziva kuti chikoro chichavhurwa riini? Pane zvamamboudzwa here nevakuru veyunivhesiti?
Vakuru veyunivhesiti hapana zvavataura vato infact vakuru veyunivhesiti vatanga kuratidzira vana vechikoro echancellor neprofessor Levi Nyagura vatotiza pachikoro nokuti mastudents anga da kutopwanya mota yavo.